Phineas Ushe vanoti mbuya vavo vakaguma vanogurwa gumbo raiva ravhiringidzwa negomarara kuchika Nkata Mission Hospital kuLivingstone kuZambia. Mushure mekunge vakundikana kuunganidza zviuru zviviri zvemadhora ekuAmerica $2,000 zvaidiwa nechipatara chemuHarare chakazvimirira vachiti mari dziri kutarwa nenyanzvi dzinorapa magomarara dzemunyika hadzibatike zvachose.
Ambuya vangu vaisvika pastage yekuti vaifanira kuamputate. Zimbabwe mafees aichajwa amputation avanga vasingakwanisi kuwana mari yacho, so vakatozokwira bhazi kuenda kuZambia kuChingakata Mission ndokwavakano amputatewa ikoko.
Izvi zviri kuwedzerwa nekuti zvipatara zvehurumende zvinofanira kunge zvichibhadharisa mari dziri pasi, hazvina zvikwanisiro zvekurapa magomarara. Mukuru wechikamu chinoitwa zvidzidzo zvakanangana nezvirwere kana kuti Department of Chemical Pathology pachikoro chikuru cheUniversity of Zimbabwe School of Medicine muzvinafundo Hilda Matarira vakurudzira hurumende nevakuru vemaindasitiri emunyika kuti vaite mushandira pamwe wekuvaka chipatara chakanangana nezvekurapa magomarara chete. Muzvinafundo Matarira vaendera mberi vachiti varapwi vazhinji vanozoenda kuchipatara denda ratofamba nemitezo yese, izvo zvinozoita kuti zvivadhurire kuzorapwa. Vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzo vanotsinirawo kuti kurapwa munyika kunodhura, vachiti zvinhu zvose zvinoshandiswa panguva yekuvhiya varapwi nemamwewo maoperation zvinotengwa mhiri kwemakungwa kwachishandiswa madhora ekuAmerica. Asi gurukota rezveutano Dr. Douglas Mombeshura vanoti hurumende ine chido chaizvo chokutenga mishina yokupisa nekurapa magomarara akasiyana-siyana kana kuti radiotherapy machines, asi vanoti panofanirwa kutanga pambopiwa dzidziso inenge iri pamusoro pemashandisirwo emishina yacho isati yatengwa. Dr. Mombeshura vanoti dzidziso iyi ichange yakanangana nenyanzvi dzinorapa magomarara kana kuti radio oncologists.
Oncologist is a subspeciality inongofanana nekuno specialize kuita surgery kana colon, takes another 4 years wamboita medicine. So we need to train more of those radio oncologists vanokwanisa kurapa cancer vachishandisa mamachines. Ndopatoenda kutiti now we can open another unit, now we can open another unit.
Nyika yeZambia yakatovaka chipatara chinorapa magomarara chete zvekuti zvizvarwa zveko zvinotorapwa pachena. Chero zvazvo vanobva kunze kweZambia vachibhadhariswa miripo kuti vakwanise kurapwa, mari dzavanobhadhariswa dzinonzi hadzizoenzani nedziri kubhadhariswa muzvipatara zvemuHarare. Mutauriri webazi reutano kuZambia amai Pauline Mbangweta vanoti vachambotanga vapira nyaya iyi kumunyori mukuru webazi reutano pavabvunzwa kuti varapwi vangani vanobva kuno vachienda kunorapwa ikoko. Ongororo yakaitwa nesangano reCancer Registry mugore ra2021 inoratidza kuti huwandu hwevanhu vari kubatwa nemagomarara huri kukura chaizvo, uye sezvo yave kubatawo vana vadiki vari pasi pemakore 14, gwaro regore iroro rinoratidza kuti gomarara repamuromo wechibereko, gomarara repazamu nerepasikarudzi kuvanhurume ndiwo magomarara akabatwa vanhu zviuru zvinomwe nemazana masere ane makumi mana nemumwe chete kana kuti 7,841. Zimbabwe inonzi ine mishina mina chete inorapa gomarara, mitatu iri pachipatara cheParirenyatwa nemumwe chete pachipatara cheMpilo kuBulawayo, asi inonzi yave nenguva isingashande. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Ropa Fadzo Mapimidze.